attention. It's getting late, enough I can take. Enough is enough, I need food on my plate. Out on your own, friends are not home. Beginning to grow on and moving our own. No change for taxi, no ticket for bus, no food security.
Kwete.
Tinogon, ende futi tichazita. Nechishanu hapana rimwe zuva.
Asi ndiro basa rangu iri. Ndichachengeta sei mhuri yangu.
Uri kunetswa nei? Hausi kunzwisisa mashoko andiri kutaura. Ndakakuudzai kudhara. Kanzuru yatora matano okuti mutute muende kundoshandira pasi pebridge. Hapana zuva rinokupisai kufanana nepano. Munofanira kutofara.
Hapana vanhu vanofambira pasi pebridge. Vanofambira pamusoro pebridge, vopfuura nepano, hapana vatengi vachawana.
Ha, ameno, ndofunga kuti munofanira kutochinja matengesero amunoita. Handizo, nechishanu.
Gore rakapera vakatibvisa kurengi yematexi vakatiunza pano. Vakutibvisa futi.
Baba Nyati, hamugoni kuzviita izvi, hazviite. Esita tichaitei.
Eish, Elizabeth, handitozivi.
Nechishanu, iwe namabanana ako, nemaorange ako, moenda newe nemapoto ako. Nechishanu, kanzuru yatora matano. Tikakuwanai muchiri pano, inini nechikwata changu tichakubvisai nokufara. Tinorongedza zvinhu zvenyu murori, tokuvharirai muchitokisi.
Moro Elizabeth, uchiri kundiyeuka, chiko chiri kuitika pano?
Nechishanu, futi kana muchiri pano, tichakubvisai pache zvedu isu.
Elizabeth, chiko chiri kuitika, mere mere yese indeyei?
Chii? Oh, ndiregerere, chikafa chisati chaibva, asi chapedyo nekuibva.
Uchiri kuyeuka here, chakataura chese vhiki rapera, ndapfuura nepano ndichienda kucampus. Wakati ndogona kuuya kuzoita research project yangu newe, maererano nebhizimisi reinformal trade. Zvechikoro changu.
Chii?
Research project. Oh, ndaziva. Hazviiti pfungwa kwandiri neni. Kuti indava ndiri kufanira kudzidza nezveinformal trade muklasi yebhizimisi. Asi ibasa rangu rekuchikoro maererano neeconomy. Asi pamwe haisi nguva yakanaka.
Oh, yeah. Ndayeuka. Grace handiti, ruregerere. Asi zveshuwa. Haisi nguva yakanaka.
Asi ndofanira kuita research iyi. Ende nguva yapera kuti nditsvage imwe nzvimbo. Ndiri kungoda kuongorora, ndobvunza mibvunzo mushoma. Handizokunetsa, ndorevesa.
Yeah, alright. Tora iyi apron. Kana tiri kuvhara vhiki rino, ndofanira kushanda zvakasimba kuti nditengese zvinhu zvakawanda. Tora banga iri. Kana uchida kutaura, zvakatonaka kuti utange kucheka.
Chii, inini, handisi mukadzi wepamusika.
Kana uchida kutaura, nhasi utori. Alright, rice rapera. Ndiri kuda mamwe mabhokisi emadomasi. Kwasara mahanyanisi mangu. 2, 4, 6. Kupera kwomwedzi, saka ndototengesa zvakawanda.
Eish, zuva ranhasi ranga rakaoma. Handina kana kumbobvunza mibvunzo yeresearch yangu. Saka uri kuitei iko zvino? Uri kugadzirira zvinhu zvako zvekunotenga mangwana here?
Ndofanira kutomukira kumaketi.
Saka unoenda kumaketi usati wauya pano. Inga unotomukira.
Mwana wangu, wewe uchagedza mazina ako iwayo. Tinenge tatove mudhorobha. Tatopedza kuona mitengo, tatogadzirira kutengesera dhorobha resei.
Saka mune vatengi vangani pamwedzi? Zuva ranhasi rangariri sei?
Kupera kwomwedzi vanhu vane mari, saka kuri bhizi. Ndichawana vamwe vatengi masikati, asi nguva yelunch ndiyo iri bhizi.
Ndosaka ndichiuya nguva yelunch yapfuura. Panenge pane nzvimbo yokunyatsotambarara.
Hehe, Matsi, titambire. Asi tinozviziva kuti uri kutsvaga kuda kuonekwa naLizi.
Ichokwadi, kana ngirozi yangu ichiramba kuenda neni kudhina, zviri nani ndiuye pano kuzofara nayo nguva yelunch. Elizabeth, hausati wandimorisa, chii chiri kukunetsa?
Max, kana, vari kutibvisa futi pano. Ivo vatengi vangu vanga vatondijaira.
Ndazvinzwa zvichitaurwa nevamwe vachikaira. Sorry, usanetseka handiti. Zvichanaka.
Eish, yeah, zvichanaka. Une mhanza ufunge. Ndagadzira salad yaunofarira nayo. Grace, tora ndikupakurire neni. Ndofunga wane nzara.
Inini, kudya pano, munzira, handina nzara.
Grace, dumbu rako riri kuita kunge risiri kubvumirana nezvauri kutaura iwe.
Alright, ndipakurire zvishoma. Saka Esther wanga uchitengesa apa kwenguva yakareba sei?
Yeah, ndakauya padhorobha rino richine mukana. Iwe uchiri kamwana uchiyanwa zamu. Haikona ava vaviri vechidiki, vachiri vatsva kuzvinhu zvese.
Ah, ndichiri wechidiki? Indava ndichinzwa kunge ndachembera.
Wow, kamunuiriro aka, ndokaziva.
Elizabeth, munhu anogona kubika mudhorobha rino ndakota.
Wow,
kadonhwe kelemon. neke Carmen, ne Dana, ndazvifarira zvisingaitwa.
Zvakatemwa nemwana waEsther kubva mugardeni rangu. Zvikauya straight pane.
Gardeni rako muna mudhorobha?
Kagardeni kadiki, kane maveji ekudya nemhuri. Ndotombowana zvangu tumashereni tokuisa muhomu. Ndofunga iwe Grace mugardeni haupindi, nemukicheni chaima hutombo muzivi. Asi isu vamwe tinofanira kushanda zvine simba.
Ufunge ndogona kubika, ndofarira kubika. Ndinonyatsosanganisa maspices angu zvakanaka zvausingafungire kuti ndini ndazvibika. Oh, bona nguva. Ndofanira kumhanya ndine class. Elizabeth mimwe mubvunzo mishoma. Ndinenge ndaane ruzivo rwakawanda.
Alright. Imbomira. Wachikaira kuuya pano handiti. Une mota?
Ndiya baba vangu.
Alright. Ndichapindura mibvunzo yako yese mangwana. 4:30 mangwanani. Ngatisangane pano.
Chi?
Ndototenga zvinhu zvakawanda. Ndochengeta mari yebhazi. Ndizvo.
Oho. Alright, Grace. Ndiri nani uende kuclass mangwana utipfekere zvangu dziri nani iwe.
Grace. Ndiwere, washika nguwa ya kanaka. Chikafu cha hapa jipatuza nekuiva. Maiyo yako achanunga kuya nasi. Ngenyi waka ngu neta neta so?
Ya, zivara nasi ndiri kuita research iya ya ndaka kudza ineshayo. Yevanu wanotenge sa pamsika. Nangansinga zive kuti bizimisi re pamsika raka oma shakadaru.
Oh, zia. Andi zive kuti ngenyi usinga iti research yevze ma supermarket kana ma shop. Bizimusi chairo. Kana kuti zema stocks. Ring up, ma stocks angu akwira nasi. Funda izvozvo, ndozvauri kuendera kusikurwa kuti ugogona kuita mari.
Hapana zvandingazviite, iassignment. Asi zvandishamisa mashandiro avanoita akanaka. Vakaribata zvakanaka bhizinesi ravo. Vanogara vakabalansa stock yavo nezvimwe zvakawanda. Nechikafu chavo chaka chichinaka. Futi baba, mawandiro evatengi vacho, unoramba kuti mukadzi anozviita ari ega.
Usapenge ba Grace. Anhu aya chaanoziya kungosvibisa dhorobha basi.
Zvenge zvakasiyana kune zvanga ndichifungira. Handisati ndanyatsozvifungisisa asi. Vanga vasina kufara nhasi. Kanzuru iri kuvabvisa. Ndanzwa kunge pari kuda kuvakwa supermarket.
Chinyi? Wanga uri kupi? Kupi kwacho kwedhorobha?
Pedyo netaxi rank kana uchienda kuuniversity.
Aya. Ndofunga kuti zvaaruda kuita zviri nani pane zvekusiyano. Akazara mugwagwa achingotengesa tengesa. Ah, chikafu. Waita basa Emma. Ah. Ndokuti chikafu kauku. Huku, roast vegetables, salad, ngechingwa.
Eish baba, ndichadya chikafu changu mangwana. Ndakaneta, nyangwe kutsenga chaiko, ndiri kumukira mangwana.
Tembi, ndofunga kuti wapedza basa rako rechikoro. Chikafu chave pedyo nekuibva, futi ndave kupedza. Kapu rimwe remupunga nhasi. Haikona mairi, ndoto chengeteza chikafu sezvo kanzura iri kuti bvisa. Ei, huku iyi yakaenda. Vanotengesa sei huku yakadai? Eish, makumbo angu. Ya, shaita.
Tembi, utarise mapoto angu pastovu. Ndichamboenda kunochinja. Ubvise zvinhu izvo zvawakaisa munzeve. Ndozviziva kuti uri kundinzwa.
Zuva ranhasi range rakaoma. Ndiri kuda simba remukoma wangu nhasi. Oh, tsamba iyi. Yakutotsemuka nekugara ndichingofamba nayo. Kuna Elizabeth, handizivi kuti ndokutenda sei nekuzochengeta Tembi kana ndisisimo munyika ino. Ndoziva kuti uchamuda semadiro andinomuita. Munhu ane chido nevamwe sewe. Achave mukoma kuna chipo wako. Ndozviziva kuti uchamuchengeta zvakanaka. Kana akura, uchazomudza kuti zvinhu zvese zvandakaita. Ndakazviita nokuti ndinomuda. Asi kwekugumisira, andina kugona kuva ndinaye. Ndoda kuti anzwisise. Kuti naye asazofamba nzira yandakafamba. Mukoma Gloria, kana muri kudenga uko, makati chengeti. Ndoda rubatsiro rwenyu iko zvino.
Oh, pamusoro iyi.
Gire, hauna kuzvijaira zvokushanda basa rakaoma nai?
Ndazvijaira, asi kumuka na 4 AM kwete. Nekuzara kwakaita vanhu kudai pamusika. Asi zvabatsira zvikuru nekuti Elizabeth paanga achiongorora mutengo. Ndawana mukana wekutaura nevatyairi nemaagents. Zvandawana zvichandibatsira pakunyora gwaro rangu. Munhu ari kuoneka kunge asina nguva yekupindura mubvunzo yangu ndiElizabeth chaiye. Unoziva, ndaakutanga kufunga kuti ari kungondichengetera kuti ndimubatsire nekumutyaira nemota.
Kuti kudaro? Zimudhara riya remhanzi.
Ah, madzimai, muchiri pano nai. Ndaifungidzira kuti makatotanga kurongedza. Chishanu chave pedyo.
Ndofunga uchari bhadhara epo iroro, ndakauya kuzotsvaga mari pano.
Ah, konai mudiwa, kuti kangoti chipo kubva kunewe. kutenda kuti handina kukubvisai pano nguva yandasvika. Ko hamuremekedzi vakuru vemutemo, he?
Baba Nyati, tokumbirawo kuti mutipe mukana wekutenga, naika. Tine nzara, hatina nguva yakawanda tiri pano. Tira kudzokera pamugwagwa. Vaswera sei Elizabeth? Grace?
Iwe, ndagara ndanga ndava kuenda. Asi ndichakuonai futi nechishanu. Kuti kana musingadi kuona kuti muchitokisi muri sei, ndikuwanei maenda. Hehehe. Kana kuti muye netishoma kato drink. Asi nyangwe zvaita sei, muri kuenda chete.
Bye-bye, Baba Nyati.
Nechishanu.
Ndiri kuya nechikafu chako, Max.
Waita basa, Elizabeth. Grace, iri kufamba sei research yako?
Iri kufamba zvakanaka. Elizabeth ari busy. Asi ndakunzwisisa kuti aya mabhizimisi madiki anofamba sei.
Yeah. Ringave bhizimusi ridiki, asi basa rakadai rinotibatsira zvekuti mupfumi wedu. Unodziziva here kuti 70% yevanhu mudzimba umu vanotenga kumabhizimisi madiki? Futi nevamwe vanhu vanotenga chikafu nezvimwe zvinhu pano pamusika.
Honai, ichokwadi ichocho, pane vatengi vakawanda zveshuwa, asi hazvifanani neuko kunotengeswa mafast food. Kunogara kwakazara nevanhu mazuva ose.
Hausati wamboona. Vanhu vakasiyana siyana, vese vanouya pano. Vatyairi, vana vechikoro, kubva kuyunivhesiti, vashandi vemumahofisi vakawanda zvinovadhurira kutenga mumarestaurant ari panapa. Chikafu chaElizabeth chinokurumidza uyezve chine utano.
Ichokwadi, ruregerero kukubvunza izvi, asi unozviziva sei zvinhu zvese izvi iwe uri mutyairi?
Maonero ako anosetsa iwewe. Ndakadzidzira economics makore mairi, ndokugumira panzira pamusaka pekuti kumusha kwangu sina mari.
Ndinokumbira ruregerero, ndanga ndichikutarisira pasi.
Hazvina basa. Rimwe zuva ndichadzokera kuchikoro. Asi kumusha vabereki vangu vachembera. Hapana ari kushanda. Vanorarama nemari nechikafu chandotumira ini.
Grace, ndokumbira unditarisirewo zvinhu zvangu. Ndichamboenda kuchimbuzi.
Sanyetsekane Lizi, ndichatarisira kuita kuti Grace wedu uyu mutete tete asachachure mapoto.
Eish, mukadzi uyu haagoni kumbovhara muromo. Oh, Elizabeth adonetsa bepa. Kana ndine mhanza iliste zvinhu zvake zvekumusika. Ya, ndotombodzidza zvishoma ne. Kuna Tembi kana ndisisipo panyika ino.
Uri kuitei? Uri kuverengerei zvinhu zvangu zviri private?
Ndokumbira ruregerero. Ndanga ndichifungira kuti ilist kana kuti recipe. Ndanga ndisingazivi.
Aiwa, hauzivi handiti. Wakaiyemedzwa zvekuti. Ukuti uri pano kuzoita research. Hapana chaunoziva nekurera vana vaviri. Tinoswera takamira zuva rese. Tisingazivi kuti kumba ndine chikafu chekubika chinokwana here. Mumwe munhu ari kuda kuuya kuzotora zvishoma zvatinazvo. Chii chaunoziva? Hapana.
Kumbira ruregerero.
Enda kumba apa kuti bvire pano. Zviri nani vhiki rinorenge riri bhizi. Zvichatibatsira kwemazuva mashoma.
Hoho, ona kuti ndiani ari kuuya. KaGrace. Chinzwa Lizi, muregerere mwana wevanhu angasingadi kukugumbura.
Ndinoziva, ndinoziva. Ndanga ndichifungira kuti achauya mazuva apfuura. Ndiri kuzvishora.
Mhoro Elizabeth, ndanga ndichida kukukumbira ruregerero zvakare. Ndazofungisisa kuti tsamba yako iri private, futi inokurwadza. Dai ndisina ku...
Grace, usanetsekani. Ndokumbira ruregerero nenzira yandakataura nemi. Ndiri kubatikana nezviri kuitika ufungi. Zvokumanikidzwa kubva pano. Ticharasikirwa nevatengi. Futi tsamba iya inondipa simba rekurarama pazuva nezuva, asi inondisuwisa zvikare.
Maiwirirana.
Zvekuti, aive shamwari yangu yepamoyo. Hazvisi zvoga, ndinoshungurudzikana. Ndakauya kuno kuti ndiende kuchikoro, kuti ndive chef. Ndaive ndine maroto mahombe. Ndaiona ndagarika zvakanaka muupenyu hwangu.
Chii chakaitika?
Zigwara remurume rakangotiza rikaenda.
Murume wangu, ndinoyeuka patakatanga kudanana. Aive murume akanaka. Zvinhu zvakachinja pana Tembe. Haana kuda kunzwisisa kuti Tembe anga asina kwekuenda. Aiwanzondidaidza nekuti butterfly. Handichanyatsoyeuka. Ainditarisa mumaziso oti, ruva rangu, uchave wangu zvachose. Kusvika zuva raakangoti yerere akaenda.
Wow, Elizabeth, sorry.
Usanetsekani. Zvakadarika kudhara. Futi tine basa rekuita nasi. Tora apron yako tipinde busy. Grace, ndofunga kuti hauna kufoira assignment yako pamusaka pangu.
Iri kudikanwa nemuvhuro. Saka ngatishandei. Ndinofunga kuti uchadaira mimwe mibvunzo yangu.
Iwe ita masalads. Ini ndichakanga.
Ya, ndaakuziva kwamunotenga zvinhu zvenyu zvokutengesa. Zvakanyanya ndaakuziva kuti ndiva nani vatengi venyu. Zvii zvamunoita kuti vatengi venyu vagare vachiuya kuzotenga pano.
Hey, kutanga kamunhuwiriro kearoma. Ndine zvinhu zvakawanda zvinogara zvakabikwa. Asi panguva yelunch, ndotanga kukanga maonyeni neto garlic, ginger nehove. Vatenge havatogona kusazvitenga. Chichi mu, ndobata munhu wese seshamwari. Saka vanoramba vachiuya. Futi pamwedzi wega wega, ndoenda kurank nema takeaway nema leaflets ndopa vatyairi. Kuitira kuti vatumire vanhu kuzotenga chikafanira.
Wow, une mazano makuru. Ko zviminga mpinyi zvamunosangana nazvo pakushanda kwenyu?
Eish, zviminga mpinyi. Ndotangira papipo. Kuita zvinhu zvese ndiri ndoga zvakaoma. Kwete basa rangu iri ndogona kuriita. Asi ndikarwara mani. Kana kuti mumwe wemwana wangu akarwara. Hapana mari yandinoita. Futi zvakatooma kana pari pakati pemwedzi. Nokuti vanhu vanenge vasina mari. Panotombonetsa ndepekuti mamwe mazuva mapurisa anouya otitorera zvinhu. Iko zvinokanzura iri kuti bvisa vasina kuti panoti. Futi hapana chatimiririra.
Eish, ndizvo here zviri kudzivirira kuti bhizinesi rako rikure?
Kwete. Handina ruzivo rwakawanda nemafambisiro ebhizinesi. Unozviziva mamanejero acho. Ndoda kudzidzira izvozvo. Asi chinonetsa chete imari yekuti ndiwane nzvimbo yandichashandisa zvachose. Stove iri nani. Ndakaedza kutora chikwereti kubhanga. Asi vakaramba.
Saka uri kuda kuve nerestaurant nai, ndichakuudza secret. Business iri ragara riri mupfungwa dzangu. Baba vangu ndivo vari kundibhadharira chikoro. Saka hapana zvandingazviite.
Yeah. Zvakawanda zvaive mupfungwa dzangu. Kuita marestaurant akawanda. Show yangu yokubika pa prime time DSTV. Elizabeth Edible Eats.
hey, shh. Ndiri kuda kuteerera zviri kutaurwa muwairesi. Asi hapana chandiri kunzwa nyenyuwere nyuwere yamuri kuita. Ndomuda zvekuti mukomana uyu anoziva kunyatsogadzika vanhu panzvimbo yavo.
Tiri kushambadza tiri paBroadway Avenue, panze peSimply the Best Shop. Tiri kuona baba muchenje vari kuramba kubhadhara zvikwereti zvavanokwereta vanhu. Asi hapana kwatiri kuenda. Garai makateerera Justice Saved. Tichasangana navo rimwe zuva. Ndini Soli Solomon weJustice Saved, mazisone nzeve dzenyu.
Muri kuona manje. Ndapfuurwa nechirongwa chese.
Elizabeth, ruregerero, pane zvandafunga zvandiri kufanira kuita. Rega ndimhanye, ndichadzoka mangwana kuzokubatsira nekubika.
Asi Grace, unofanira kupedzisa research yako. Hatizivi kuti kuchaitikei mangwana. Kwakafanira kuti kunenge kwakaoma.
Alright, tichataura mangwana. Ndaenda.
Anoshamisa musikana uyu.
Nechishanu, ndakakudzai kuti munofanira kunge maenda. Muchiri kuitei pano, ha? Muri kufunga kuti tiri kuda kutorera zvinhu zvenyu. Ndizvo zvamuri kuda.
Tinokumbira, chimbomirai kusvika papfuura nguva yelunch. Zuva iri ndiri kurida zvekuti kuti nditengese.
Ndiri kutozvibvunza kuti vangani venyu vachabvisa Esther pano, he? Vangani?
Hapana kwatiri kuenda. Pamusoroi, pamusoroi. Ndiani mukuru pano?
Dini! Ndiani ari kuda kuziva?
Uyu ndiSoli Solomon. Mazisone nzeve dzenyu mudhorobha rino. Saka vakuru, ndimi makabata pano. Tiri kukumbira kuti mutiudze kuti muri ani. Kuti chiko chiri kuitika pano nhasi. Vari kuda kutitorera chikafu matebhuru edu.
Basa rino rinofidha vana vedu. Nokubhadhara mari yechikoro.
Iyo microphone yawakabata iri on?
Tiri kushambadza pawairesi. Matumwa nani pano?
Alright. Ndofunga kuti zviri nani utaure nevakuru vakuru.
Hapana kwatiri kuenda. Tichiri pano uyu ndiSoli Solomon. Tichave tichikuridzira nzimbo kubva kustation takamirira kuti tione kuti chii chiri kumbonyanyo itika pano pamusika. Garai makateerera musadzime wairesi renyu.
Grace, une chekuita neizvi?
Ngatimbonai kuti chii chiri kuitika.
Wagona Grace, ndamhanya kusvika pano. Ndazvinzwa pawairesi ndichiri kudepot. Vamwe vatyairi vari kutevera. Futi ndaona vana vechikoro vari kubva kuyunivhesiti vachiuya vakatakura zvikwangwani.
Vabva kupi vese vana?
Pano ndokwaanotengera chikafu. Mukatora musika uyu. Asi vatengi voga vachashupika vani.
Ndofara kuti mave pano vakuru.
Chinyi chanetsa? Ingova bisai basi.
Isupamaketi yenyu iri kuvakwa pano. Taurai nemukomana uyu ati anoshandira radio station.
Baba, chiko chiri kuitika? Muri kuchagei pano?
Grace, enda kumota. Handiti. Handina kuuya pano kuzotamba. Anhu ese aya ari kufanira kubva pano basi.
Baba, asi ndimuri kuvaka pano. Baba, vanhu ava vanorarama nekutengesa pano pamusika. Hamugone kungovabvisa zvakadaro. Apa vasina kokuenda. Vane dzimba nemhuri dzekuchengeta.
Yeah. Tadzokazve pachirongwa cheJustice Saved. Nzeve dzenyu nemaziso edhorobha rino. Vakuru taudzwa kuti ndimi vakuru vakuru vepano. Tiudzewo kuti chii chiri kuitika pano nhasi.
Pane kakusanzwisisana basi. Hatisi kuvatorera musika uno. Umba,
Tiri kungopisa musika kuenda kune imwe nzvimbo kuti tivhure mukana wekuwaka zvimwe zvinyuwani basi.
Zviri kuoneka kunge vatengesi vange vachirarama nekutengesa pano futi. Havasi kufara nekubviswa pano. Nyangwe nevatengi havasi kufara. Makambonyatso vatsanangurira here?
Ndezvebhizimusi. Taivaudza sei?
Asinaro iri ibhizinisi. Vanochengeta mhuri dzavo, honai vanhu vese vari pano. Vanodya pano, saka vanofanira kudya kupi?
Anonotenga kusupermarket basi.
Vanhu ava vanoda chikafu chisingadhuri chavanogara vachidya pano chinovaka miviri. Ko vatengesi chii chamuri kuita kuitira kuti kana bhizinisi ravo rikatadza kufamba zvakanaka pamusaka pekuvabvisa pano?
Baba ndiri kukumbira.
Saka ruda kuti nditi chinyi kuti handichaki supermarket. Ndakaise mare yangu pakwakwa kwekusupermarket. Vari kuda kuti mutaurirane. Mupanane mazano. Ekuti 1 vachabva pano vachaenda kupi? 2 vakabviswa pano vanobatsirwa here? Vatengesi ava vakabatsira kuvaka nzvimbo ino. Handiti hazvina kunaka kunguvabvisa nechisimba man.
Saka vakuru chija mungatiudza.
Alright. Tichamira kwaka. Hai kwenguwa yakare baba. Ndichadaidzira musangano. Futi tichadaidzira anhu kuti avepo pamusangano. Ndokumbira kuti uchibvisa microphone yako kusu kwangu.
Vateereri, machinzwa mega magumiro enyaya iyi paJustice Served. Asi hasi magumo ayo. Ngatiteerere izve tione zvichaitika pamberi kuitira kuti tione pasave nekuchinja nezvataura.
Gire, chienda kumota. Hambai kumba.
Alright baba, maita basa. Elizabeth ndaane zvese zvandiri kuda. Ndakuenda kumba kunonyora nyaya yangu. Ndichauya kuzokuona vhiki riri kuuya. Asi ndozviziva kuti ndichawana A.
Grace, waita basa nerubatsiro rwako. Mira ipapo. Ichi chikafu chako nababa vako chekuti maita basa.
Chikafu, maita basa.
Baba mira itishike kumba. Muchanzwa kuti chikafu ichi chinonaka sei.
Grace, ndine zvinhu zvaunofarira. Chocolate mousse cake, extra chocolate, zvaunonyatsofarira chaizvo.
Asi harisi zuva rangu rekuzvarwa.
Haucharangarira naye kuti atove makore matatu tichishandira pano.
Chii? Atove makore matatu kare? Wow. Ungati ndine zuro patange tichishupwa navanyati.
Grace Lizzy, vatenge vakatimirira handeyande vasikana.
Ndanga ndichitofungidzira kuti irestaurant yedu.
Esther ari kuunza zvake. Wanga uchazvikwanisa sei usina ini? Zvinoda isu ana Esther. Handeyandei, saka toidaidza kuti chirestaurant yacho. Tichiri mumugwagwa futi tichiri madzimai ekumusika.
Ya, Esther, asi uyu musika iGourmet Market Food.
Ya, mabuda kamwe chete muCity Life Magazine nemuGourmet Goodies. Saka makufunga kuti matove trend.
Saka baba vange vasina kutadza. Ndawana degree rangu nezvebusiness.
Yeah, kudya kwakanaka nekutengesa kwakanaka tazviita. Futi nekudzidziswa kwevatengesi kuti business rinokuriswa sei. Tiri kuzviita Grace.
Makorokoto emakore matatu Elizabeth.
Ruregerero, ndakumbokusiyai. Muchagona kusara muchishanda zvakanaka. Max ari kumba nevana futi ane exam yaachanyora. Zvinomuremera kushanda zuva rese nekustudy manero.
Usati waenda Elizabeth, tomboita katoast kekupemberera makore matatu tichibikira dhorobha rese. Futi kuvanhukadzi nevanhurume vanofidha dhorobha redu, tinokukudzai.
Ticket for bus, the bus.